Nyaya mchewa inyaya yeruge ndrezambele. Chiruti netei ndechokuti ufaka zuruone kwa mchibudura pachena hausu kutorwa ni mapurisa kuti wawende sembele kubacho evanu wakaita mosa ino. Ine makungidziro edu tinoona kuti kune video irikumbobuda buda, kune mazita anombobuda buda, kune ufakazi urikumbobuda buda kuti Mbalaka High. Ufakazi hwacho mapurisa haasi kumboenderera mberi kuti aunyatsotora kuti abatsire panyaya iyi. Sezvo zvaita kudaro tazoona zvakodzera kuti tiende kudaro, tienda kunoita ex parte application yeAntony Peter order. Antony Peter order zvatinenge tichireva nezvekuti tinoenda kunokumbira dare kuti rutipe masimba ekuenda kunotora information varidzi vacho vasingaizivi. Taita izvozvo zvikunetsa ndezvekuti sherif muHarare ari kudhonza makumbo kuti atibatsire.
Vasitole, vateereri vangadewo kunzwa kuti izvo imimi segweta makasvitsa nyaya here kumapurisa kuti ndozvamboda kuti zviitwe izvi?
Kumapurisa takasvitsa kare kombi deiti iye munhu achisungwa achitorwa, saka mapurisa anoziziva. Ende mapurisa semaonero edu hasi kuda kuti batsira. Tichazama nepatinogona nao kuti tisvike patinobatsirwa chero chinetsa sei.
Pamasvika nekuferefeta nyaya iyi imimi segweta, mava neumbowo here hwakasimba hunoita kuti munhu akapara mhosva anogona kusungwa?
Nyaya iri pachena iyi. Motikari taakuziva kuti iri kubva kuImpala Car Hire. Tinoziva kuti mota dzeImpala Car Hire dzine matreka. Munhu akatora mota iyeyo anofara kuzikanwa. Saka izvezvi kuti wai tingotambura kuti ndiani ambotora mota kuImpala. Mota yabva kuHarare yauya kuBulawayo, yabva kuBulawayo yadzoserwa kuHarare, yakakavha 3,000 kilometers. Shuwa kuti nanhasi toita kunge tiri kutofembera fembera. Zvinhu zviri pachena zviri kutinetsa. Umbo huripo. Zviri kushayikwa ndezvokuti kune vanhu vari kushayikwa kuti vauye kuzoita sei kutora umbo vasunge vanhu.
Mati imi makaenda kudare, dare rikapa mutongo, munganyatsotsanangura kuti izvo dare riri kuti kudii pamutongo rakapa?
Chikumbiro chatakaita isusu semagweta ndechekuti umbowu huri kuImpala Car Hire hupiwe register weHigh Court kuti aubate. Because vati kufungidzira ndechekuti Impala Car Hire iri involved. Saka zvationa ndechekuti umbowu hwacho neImpala Car Hire huunzwe kuna register weHigh Court nesuwo tiubate. Because remember, in terms of our constitution, we can proceed by private prosecution. Saka tikarega kudaroka nyaya yedu irikupa inyaya iri pachena.
Munoona here chikonzi chamuri kutaura ichi kuti ndo chinofanira kunge chichifambisa basa iri chine chido chekuti chiri kutevedza mutongo wakapuwa nedare redzimhosva?
Ma government institutions semakuonero edu ari kutireka makumbo kuti nyaya yedu ibudire pachena. Saka vanhu vakaita mhosva iyi vari kugwaridzirwa nehurumende.
Ndambotaurawo naAssistant Commissioner Paul Nyati vati izvo sekudziva kwavo hapana kuferefetwa kwavanoziva kuri kuitwa panyaya yeImpala.
Hai, haasi tombozviziva. Akabvunza mama mapurisa ake Law and Order kuBulawayo vachamudza zviri pachena. Uri kuona kuti nyaya iri kuitika ndeyekuti chii? Kune vanhu vatiri kudefenda kuri kunzi vakaonekwa vachinyora zvinhu patwitter, right? The very Twitter ndiyo iri kubudisa evidence yevanhu vavasungu vakabata mutawanda. Kana assistant commissioner achiti hazi tombozvizivi, zvokutotibvundutsa.